manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 19, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanorohwa zvakaipisisa vari muusungwa. Mapurisa nemasoja opinda mudzimba dzevanhu munguva dzehusiku achirova nekusunga vanhu vanoti vari kutsvaga. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoratidzira pamuzinda weZimbabwe muLondon kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, vaObed Masaraure, vamiswa nhasi pamberi pedare vakanzi vagare muchitokisi kusvika musi wa25 ndira. Vamasaraure vange vaine maronda kubva mukurohwa kwavanonzi vakaitwa nemapurisa kubva nezuro pavakasungwa. Tabata munyori wezvemadzimai muATUS muzvaremo Blessing Nyambara kuti tinzwe zvaitika.
VaObed Masaraure vapinda mudare rezimhosva nenguva dza2 o'clock masikati, endi dare iri harangotaura kuti vaObed Masaraure vanoziva mhosva yavo. Inini ndataura navaObed Masaraure vasati vapinda mudare rezimhosva, ndobva vanditsanangurira zvakaitika kumba kwavo nezuro. Musha wavo wakaparadzwa, mawindo zvose nemadoors, even the gate rakaputiwa vanhu vakapinda.
Saka vamwe vesangano revarairidzi iri vakachengetedzeka zvakadii munguva iyi?
Ya, patiri panapa pakaoma nekuti izvezvezvi ava SG Secretary General vari remanded kugoromoti. Takanovaona futi usavatorwa, ndo vakatotanga kutorwa. Vakangotorwa nevakavatora vanga vasina kana zvitupa zvinoratidza kuti mapurisa kuti vanogarawo ikoko. Saka chokwadi ndechekuti sefiti especially yeexecutive yeARTVZ haina kumira zvakanaka. Kumaticha anenge akateerera kuti musadzokere kumabasa nekuti hurumende yedu haisati yapindura, kunyange vatungamiriri vedu vatorwa vakabatwa zvakashata vakarohwa vakaita sei, izvozvo haisi mhinduro kwatiri kuti mari yedu tichaibhadharwa US dollars kana kuti ichawedzerwa zvayo. Hapana chataurwa nehurumende yedu.
Avo vanga vari munyori wezvemadzimai muATUS muzvaremo Blessing Nyambara vachitaura parunare vari kuHarare. Mapurisa nemasoja anonzi ari kupinda mudzimba dzevanhu achirova vanhu vanenge vakazvigarira havo mudzimba dzavo zvikuru mumisha inogara veruzhinji. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinonzi masoja arara achirova vanhu mudzimba kunzvimbo dzakaita seHighfield, Southley Park, Warren Park D pamwe neHopley muHarare uye nekumarondera. Mashoko atiri kutambira anoti pane vanhu vane chitsama vasungwa nhasi kumarondera pamwe nekubulawayo maererano nekuratidzira kwakaitika svondo rino kwakanga kwadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mutungamiriri weHashtag Tajamuka vapro Promise Mukwananzi vanoti havasi kufara nekupendurwa kuri kuitwa vanhu mudzimba vachizvindikitwa nemasoja.
Nemasoja tisi kufara nayo, tirikunzwa kuti kuna na Hopley Epworth Southley Park ndikuna na marondera masoja anga achipinda mudzimba dzevanhu achirova vanhu. Kune dzimwe nzvimbo vanonzi hanzi vakaudza vanhu kuti ngavabva madzimai abude mudzimba, varume vabude mudzimba, vakasara vachibata madzimai chibharu. Izvi hazvisi zvinhu zvakakodzera munyika yedu yeZimbabwe. Tinoda kuti zvipere, masoja ngaadzokere kumabharaki, kusare mapurisa arowandi vanozikanwa nenyaya yekuchengetedza mutemo munyika.
Mutungamiri mboka revechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaHappy Chidziva vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita uwandu hwenhengo dzebato ravo dziri kuramba dzichisungwa zvichitevera kuratidzira uku.
Vazhinji vemaMP vedu vari kusungwa, kusanganisa Honorable Amos Chibaya waNational Organizer, Livingstone Chiminya chairperson weYouth Committee in South, Lloyd Mkapiko MP weRedcliffe, ari zvakare organizer weMidlands North. Tichienda mberi tichiona macouncillors asungwa nyika yese, settlement Chikwinya MP weMbizo. Tirikuona izvi zviri kuramba zvichiitwa nehurumende apo iri kumanikidzira kuti itore nyaya ye the citizens action yakaitwa mazuva adarika kuti vaiti yakatungamirirwa nebato reMDC Alliance.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu, vachiti zviri kuitwa izvi zvakangofanana nezvaiitika panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe.
Zvunhu zvinotibata zvikore ndezvunhu zviri kunze kwemutemo, uyezve tiri kuona kuti kutyorwa kwekodzero dzevana yeZimbabwe kuri kuramba kuchienderera mberi pahurumende yamunangagwa. Vanhu vazhinji vanga vakufunga kuti zvekumbunyikidza vanhu, zvekuchichidzira vanhu, zvinhu zvanga zvapera kare, asi tiri kuona kuti hurumende yamunangagwa hapana chayasiya pane zvaiitwa naMugabe. Vatora kana ndingati matactics aishandiswa naMugabe ekuti vana veZimbabwe vakataurawo, vakada kuti vataurewo zvinyuito zvavo. Zvinobva zvinosanganisa kuti pavanotaura zvinonzi zvivanetsa, tinoona hurumende ichishandisa simba kuti itsaye kuvanyaradza uye kuti vasataura zvinenge zvichivanetsa.
Tinokwanisa kutaura nemutauriri wemauto vaOverson Mugwisi kuti tinzwe divi remauto panyaya iyi. Hatinokwanisa kubata mutauriri wemapurisa amai chere ticharamba, asi gurukota rezvevasori vaOwen Ncube vakaudza vatori venhau svondo rino kuti hurumende iri kutsvaga vose vakakonzeresa mhirizhonga. Zvinhu zvakamira kudai, vamukwananzi vanoti pachave nekumwe kuratidzira zvakare munyika yose kubva nemuvhuro kudzamara hurumende yavamunangagwa yagadzirisa zviri kunetsa.
Zvokwadi, tiri kutaura kuti kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu zviri kuitika munyika, vanhu vachasara vasina option asi kudzokera mumastreets vachiita phase 2 yeshutdown kusvika zvinhu zviri kuchemerwa nevanhu zvagadziriswa. Makombi avanhu havasi kukwanisa kubhadhara, kombi iri kuita $3, $1.50 per 10 kilometers.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti vanzi vari kutsvagwa nemapurisa uye vanhu havasi kuziva kuti varipi. Mapurisa anoti akasunga vanhu vanodarika mazana manomwe munyika yose kubva pakatanga kuratidzirwa neveruzhinji nemusi wemuvhuro. Zvichitevera kuratidzira uku, vanhu vanodarika makumi manomwe vakapfurwa vakanorapwa. Mavanga emabara nevana chiremba vari pasi peZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, hurumende yakabva yavharisa masaisai ose kuitira kuti vanhu vasashandisa Facebook, WhatsApp, Twitter nemadande mutande. Mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Jaramba vaudza ZBC kuti hurumende yakavharisa masaisai aya senzira yekumisa kwekufambiswa kwemashoko aikonzeresa kukuvadzwa kwenyika. Kunyange hazvo hurumende yakasunga masaisai eWhatsApp, Facebook neTwitter, vanhu vakawanda munyika vari kushandisa app yeTelegram kutumira mashoko nemifananidzo yezviri kuitika munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatsigiri veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa muChinoyi vanoti vari kutiza misha yavo vachitya kusungwa pamwe nokurohwa nemapurisa nemasoja munguva dzeusiku. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Sachi garo chidiki mudunu remasono and west mubato iri va Richard Fitirinyu vati nengo zibato rao ziriku gara chishunguru zguanema purisa nepamusana kwekura tizira kwema zwa matatu kwa karongwa nisanga noreva shandi re Zimbabwe Congress of Trade Union kana uti ZCTU rejitsi girwa nemamwe masangano akazu nyirira va Fitirinyu vati ivo pachavo vakatorwa nemapurisa kana mumazwa matatu apfura vati bunduruzwa pamusoro penyaya yekusaenda kubasa kwe vanhu pamwe nemhirishonga yakaitika
charuya vachinditorera chechainzwisisa because vauya kakawanda kakasiyana siyana ende nyaya dzavanondibvunza ndedzekupiswa nenyaya demonstration yakaitwa ende ndovaonesa pachena kuti nyaya yekudemonstration is not about MDC but inyaya yegeneral yemunhu wese akatsamwa nezviri kuitika munyika is not about a party but vanhu vakagumbuka nezviri kuitika but iyo they go ahead kuti ayo titanisanangurire nezviri kurongwa nemisangano yemdc of which MDC hapana pairi kupinda pakatsa nezviri kuitika
Vazvitirinyu vati vave kutyira upenyu hwavo zvekuti havasi kurara kumba kwavo pari zvino vachitya kusakatiswa sezvo vari kutorwa nevanhu vakasiyana siyana.
Ndiri kutya because ndiri kunyatsoziva kuti vanoita idzamari vakashayika vakasawanika zvachose. Up to now we don't know kunaita idzamari. But nyaya yekuti vanouya vachindipika always vari different vakasiyana siyana ndochakuitisa ndisarare mumba because anytime they can come and vanonditsagura vakazenda neni ndikazotadzonzwisiwa ndakaenda kufa takutotyira upenyu hwangu kuti ndinogona kutakura anytime
vazvitirinyu vati mapurisa ari kutsvagawo dzimwe nhengo dzebato ravo dzakaita semurongo wemusangano mudunhu iri vawilson makanyaire sachigaro wedunhu rechinhoi uye vari meya weguta vadike makombe mumiriri wechinhoi muparamende dr peter matarutse nevamwe vanoti vagarikai dendera navafani tembo vekubhanget
tori nelist iripo ndotoziva kuna makanyaire varoda makanyaire vari kumuda kuna dike vari kumuda varoda nyangairo varoda garikai dendera Those are the same people, even if Fani Tembo varikuti varikuda. Those are the same, some of the people varikuda. Vasati vawana futi. Mapurisa hatina kuenda nenyaya yekuti tinongoona mapurisa acho ari mamwe chete because varikuyazotitora ECID. Vamwe chete saka kuenda ikoko kuzvikanda futi mukanwa meshumba.
Dr. Matarutse vati vari kuziva kuti mapurisa ari kuvatsvaga asi vati hapana chavanotya sezvo pasina chavakaita mukusaenda kwevanhu kubasa zviri kuitika kumashonaland west zviri kuitikawo munzvimbo dzakawanda munyika vanhu vachitorwa usiku nemapurisa ayo ari kufamba nemasoja achisunga vanhu mudzimwe nzvimbo mapurisa ayo anonzi ari kurova zvakaipisisa hama dzevanhu vaanenge ashaya Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuita kwakadai hakusi pamutemo uye mapurisa anofanirwa kunangana chete nemunhu wavanofungidzira kuti akapara mhosva. Vanhu vakawanda vari mumaoko emapurisa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga iyo yakaitika munyika yose akasiya vanhu vanopfuura gumi vafa vazhinji vavo vachifa mushure mekupfurwa nepfuti sekutaura kwezimbabwe association of doctors for human rights studio 7 aenda kukwanisa kunzwa divi remapurisa emumashonaland west asi mutauriri wemapurisa munyika yose amaicheri charamba vanoti vanhu vanodarika mazana monomwe kusanganisira murongi wemusangano muMDC vaAmos Chibaya napastor Ivan Mawarire vasungwa kusvika pari zvino vachipomerwa mhosva ine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika kwemazuva matatu vanhu vasungwa kusvika pari zvino vanosanganisira mumiriri wembizo muparamende vasettlement Chikwinya pamwe nemumiriri weRedcliffe vaLloyd Chikwinya Hurumende inoti kuratidzira pamwe nemhirizhonga yakaitika zvakakonzerwa neMDC kunyange hazvo ZCTU yakabuda pachena kuti ndiyo yakadaidzira kuratidzira kwemazuva matatu uku asi MDC inoti hainene kuratidzira uku ichitiwo zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti yapererwa nemazano ndakamirira studio 7 muchinoi ndine Asa Achigoriwa
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain nhasi zvaratidzira pamuzinda weZimbabwe muLondon zvichichema-chema nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kumusha. Vanhu ava vanotiwo vari kuronga kuenda kuDavos kuSwitzerland kunoratidzira zvakare apo vamunangagwa vanenge vari kumusangano weWorld Economic Forum. Tambata amai Teresa Majoni kuti tinzwe zviri kuitika.
Nezvirongwa zvitatu. Zviri kuitwa nevana veZimbabwe varimo mudiaspora muno muUK kubatanidza nenyange vari kuAmerica vamwe vari ku South Africa. Mu United Kingdom mune vasangana ku Zimbabwe Embassy vachitaurawo zvichemo zvavo, zvichemo zvatiri kuona zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvavatiri kufara nazvo nezvatiri kunzwa zviri kuitika kuhama dzedu dziri kuZimbabwe. Kune chimwe chikwata chichaenda takapiwa mvumo nevanoronga Davos kuti uyai henyu munouya muchikwanisa. Tiri kutarisira kuti vanhu vanouya vakatarisira kusvika kana kuma200 vachinosangana navo vamunangagwa iko kuDavos vachihotaura kuti vana veZimbabwe havasi kufara nekuti ivo vari kumbofamba vachienda kuDavos asi nyika ichitsva. Munhu hamungamuregedzi achiuya kunyika dzenyu achifamba achikadza kudzokera kunogadzirisa zvinhu zviri kunetsa kunyika kwake kuZimbabwe.
Vakakupai mvumo ndeva
ndivo varongi vemusangano hongu vakataura ivo kuti kana zvirizvo zvamuri kuda kuita tinokupai mvumo nezuva nenguva yekuti munokwanisa kubatana mouya motaura zvichemo zvenyu.
Avo vanga vari amai Teresa Majoni vachitaura vari muLondon kuBritain. United Nations inoti iri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwevanhu pamwe nekutyorwa kwekodzero panguva iyo hurumende iri kusunga vanhu zvichitevera mhirizhonga yakaitika munyika. Vanoita zvematongerwo enyika vanotiwo mamiriro aita zvinhu muZimbabwe ava kuda kuti United Nations ichitumira mauto ayo anochengetedza runyararo sezvo mauto nemasoja emuZimbabwe achipindira munyaya dzematongerwo enyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato reThe African Democrats vaMarco Machona kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zvitaurwa neUnited Nations tinozvigashira nemaoko maviri but tinoda kuyeuchidzawo United Nations kuti izvi ndo zvatagara tichitaura kubva kudhara, kubva makore akudhara mugaba achiripo kuti aiwa hurumende yedu yagara ichizviita kudhara asi zvatora makore kuti United Nations izvione kudai. Asi sezvo vazviona isinokurudzira isu vetadhi kuti aiwa tisagara tichivakumbira kuti pindirai vanhu vasati vauraya, pindirai hurumende iri kukomba, iri kutsanzira, iri kupinda mune zvese ichitidzvanyira ichitiuraya. Pari zvino isinokumbira kuti aiwa yasvika nguva yekuti vachiconsider mapeacekeeping forces kuZimbabwe nokuti sekurohwa kwataita nevanhu mawandiwa vakaita vakarohwa vakaurayiwa nevakasungwa. Saka tachikumbira kuti mapeacekeeping forces aya vane mahelmet eblue vachipindawo muZimbabwe vatidzivirirewo kwenguva yakatiwo kana zvichiita 6 months kana gore vachiona kuti tagarawo sei tichikwanisawo kuprotestawo vachitionawo.
Zvekutaurirana zvichabatsira zvakadii?
Zvekutaurirana izvi zvakagara zvisingabetseri kuhurumende yedu yezanupf. Tinozviziva takambozviita kuGNU vatavo mbeki vakapindira vamugabe vakadzoka futi papower vadzoka futi papower vangoti gare gare kwegore vatanga kubvisa vaya vanhenge vakabvumirana navo. Saka ichiongori chinzira chitsika chebatero rezanupf kuti chero tikabvumirana chatabvumirana nhasi tatasungana chisungo nhasi mangwana vanopandukazve vakuti aiwa izvi zvazvegore rapera izvi.
Mutungamiri webato reThe African Democrats vaMarco Machona vachitaura vari parunare kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu, icho tinopiwa nhasi naRay Choto weStudio 7.
Tinokuchingamidzai nemufaro vateereri. Muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi mukuchipiwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutaura namuzvare Margaret Mutsambi, mukuru wesangano reEconomic Justice for Women Project. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Mutsambi.
Tinotenda.
Chokutanga muzvare Mutsambi, chinangwa chesangano renyu ndechei?
Chinangwa chesangano redu ndechekuti tinoda kuti madzimai awane zvakafanira, zvakakodzera zvinoenderana navo, kuti vawane magariro akanaka. Tinenge tichinyatsa kutarisira nyaya yezvinhu zvinovakomberedza, kuti zvinhu zvinovatsigira here, kubvira kumitemo yenyu, mapolicies neinfrastructure zvese nemastakeholders.
Pfungwa iyi makaitanga muri mega here kana kuti makaunganawo nevamwe vanhukadzi kuti munge mine sangano rakadai?
Tinangoti pfungwa iyi ipfungwa yakapinda mandiri zvichienderana nenhoroondo yeupenyu hwavo. Pfungwa iyi mukuzokura kwayakaita takazenge taakudanawo nekushevedza mamwe madzimai kuti tinzwe mafungiro avo, uye kuti tiwane kuti zvakanga zvakakodzera here tivange tichiita basa ratinoita muupenyu hwavo.
Pari zvino zvirongwa zvenyu zviri kufamba sei?
Pari zvino ndingamboti tiri kushanda nemapoka atatu. Tine madzimai atichana nawo vechidiki vari muhopi community kuHarare South. Muhopi tanga tichiita atinoti masavings club, zvakati madzimai kuti vanokwanisa kusimukira sei kubva pamatanho emabhizinesi avanga vachiita atingati informal, kuti vasimukirewo akure uye kuti vakwanisawo kuita formal. Then tanga tine chimwe chirongwa chatanga tinacho mumasvingo kwachivi, chitanga tichida kuti izire mudzimai riwanikwe richinzwikwawo pakugadzirisa mitemo inowanikwa ichienderana nezvekugoverana kwehupfumi mukati menyika iyi. Kuti mudzimai hatimukanganwiki, they are the majority of population yedu. Saka tanga tichiita nyaya yekuti vakadzi vawanikwa vachitaurawo munyaya dzeeconomic governance. Then kubedzisa chirongwa chekushanda nemadzimai vane hurema. Tanga tichingotaura nenyaya imwe chete yekuti kuti mazwi avo awanikwawo achinzwikwa mukugadzira mitemo inoenderana nezvekugovera uye security yavo, kuti tingavasimudzire sei kubvira munzvimbo dzavari, uye kuti mazwi avo nekurarama kwavanoita kuti zvikwanise zvizivikanwa nevanhu vanogadzira mitemo. Nekuti dzimweni dzenguva tinozviona sekuti havachakwanisi kunzwisisa kuti kune mamwe mapoka emadzimai anorarama semararamiro avanoita.
Muzvare Mutsambi, munosanganawo here nezvipinga izvo? Tichiona kuti izvo masangano mazhinji amunosangana nawo anenge ari masangano anotungamirwa nevanhurume.
Ichokwadi, tinosangana nezvipinga izvo zvakatoti one day. Asi ndingangoti makore afamba nemashomana napfuura kuti panga pane kugamura basa iroro. Mabasa mazhinji anosimudzira upenyu hwemadzimai, nokuti pava nemuono wokuti mukasimudzira upenyu hwemudzimai masimudzira upenyu hwemhuri yake, uye masimudzira upenyu hwenyika yake. Asiwo mukufamba kwatinenge tichiita mumahofisi ndamboda kutsanangudzira even mune mumhuri chaimo chaimo muchine nyangoti zvimwe ngamupini zvatinosangana nazvo, kuti dzimweni dzenguva basa ramunoita munoita sekuti makuda kuti mushore kana kutsire pasi vamwewo vanga vagara vaine zvinzvimbo zvavo zvanga zvichionekwa mukati memainstitutions vai kubva pafamily. Saka taakungoshandisa tsanangudzo dzokuti vanhu vanzvimbo tikasimudzira mudzimai tasimudzira mhuri yese, uye tikasimudzira mhuri yese tasimudzirawo nyika yedu.
Muzvare Mutsambi, tinonzwa nguva zhinji zvichinzizvo madzimai haakwanise kushanda yese zvakanaka semashandiro anoita vanhurume kana vari pachavo. Imi dambudziko iri mukusangana naro here?
Ndinoti poka neinawo. Ndinongofunga kuti kungokuzwa kwatakaita tichingonzwa mashoko iwayo achitaurwa, ndinongofungawo zvakare kuti dororo ririko zvakare kuvarume, kuti varume kune varume vasinga gone kusenza vese zvakanaka. Varume vanorwisana munyaya dzemasimba, vanorwidzana munyaya dzemari dzekuda kunzi mukuru. Kana zvichiitika kuvanhurume zvakagara zviri zvinhu zvinogamuchirwa mumagariro edu. Asi ndingangoti kana zvaakuitika kuvanhukadzi zvinobva zvadzo ndingangoti zvinoita sekusimukira pakunzvikwa kwazvo, nekuti zvinhu zvisina kumbogamuchirwa. Munhukadzi akangogara achitarisirwa kuti anofanira kunge akangonyarara akangodi. Saka inini ndinongori ndinobhiliva kuti zvinowanikwa kumasaidhesi kuvarume nekuvakadzi, asi kuti kuvakadzi zvakabva zvazotorwa zvikabva zvanyanyisa kutaurwa nezvazvo stereki zvikaita sekuti vanhukadzi havanyanyisi Saka nangoti se kusaura na kunoita mapoka evarume kuvatadzi zvewanhu kuti nguva munowanika musingawirirani pane mimwe miono nemamwe maitiro ezvinhu nekuti munenge ziva vanhu takakudzwa zvakasiyana siyana takabva kumhuri dzakasiyana tinobhiliva mune zvinhu zvakasiyana siyana even mareligious backgrounds edu zvinova zvindo zvinhu zvinotisiyanisa miono yatinoita zvakangofananawo nekuvanhurume.
Aiwa, nguva yedu ndo yaita shanje. Muzvare mutsamvi, tinokutendai nokuwana nguva yekutaura nesu pano pachirongwa cheStudio 7 chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Muzvare Margaret Mutsamvi, mukuru wesangano reEconomic Justice for Women Project. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndichiti muve nemanhero akanaka.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuru yedu nababa Golden Makusha vari muWashington DC muno muAmerica, tichitarisa tsika nemagariro kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya dzewanano kana dzekuroorana kwevana vari kunze kwenyika. Togamuchirai zvakare muchirongwa vaMakusha.
Tinotenda zvikuru nekuti dai zvakamunoita pachirongwa ichi chatinotaura nyaya dzakanaka.
Nhasi toda kuenderera mberi nehurukuru yedu yatakaita svondo rapera yetsika nemagariro kunonzi nevamwe kudiaspora kana kumarimuka. Nhasi toda kubotarisa nyaya dzevanano kuti vanhu vari kuwanana sei mudiaspora. Muri kuona vachitorana vekumusha here tichitarisa roorana iwe matongo?
Yamataura inyaya inoshungurudza vanhu vazhinji chaizvo muno mudiaspora. Ingangoti inobata nyika dzese kuno kuAmerica, kunana Australia, kunana UK, kupi kwavari. Inobata vanhu pamatanho maviri ekuti vana vatakaunza kuno, vakurira kuno, vanozivana nevanhu vekuno ndovavanotamba navo ka. Hati munoziva kuti anovaonekwa tafu ndiye anofamba famba. Saka ndokwavanenge vachiona ikoko. Saka nekuti vanhu vekuZimbabwe vanenge vakasiyana siyana pavanenge vari, kazhinji kacho havakwanisi kunge vachiona vekushamwaridzana navo vekuZimbabwe. Saka idambudziko ravanowana iroro. Asi chekutanga chatinoda kuti titaure ndechekuti ini ndoti hangu kana vanhu vakanga vaonana hazvina basa kuti uyu anobva kupi, uyu anobva kupi, as long as vachidanana, vachinzwisisana, vachipanana mhiko, vachiziva kuti tiri kupinda munyaya dzekuroorana, nekuti nyaya dzekuroorana dzinonetsa zve. Hazvina basa kuti waroorawo kuZimbabwe kana kuti kupi, zvinotongonetsa chete, asi zvinoda vanhu vanenge vakashinga. Saka kuvana idambudziko. Kwozoitawo vamwe vakauya vakura vanenge vakutsvaga vekushamwadzana navo vekufamba navo, vanoitawo matambudziko akafanana naiwayo. Saka ndinoona kuti taakuona iko zvino vekuZimbabwe vakuroora nedzimwe nyika, vamwe vanoroora nevamwe varungu, vamwe vanoroora nekune dzimwe dzinyika dzekuAfrica ikoko. Asi chishuviro chevanhu chinenge chiri chekuti aiwa, vakuru vakati roorana iwe matongo, nekuti vaiziva zvavaitaura kuti sei vaidaro, vaiziva kuti kuroorana chinhu zvinonetsa kuti vanhu vazogara.
Asi munomboitawo here muchiungana muchisangana zvekuti vana vanokwanisa kusangana vachizivana vachizoita ushamwari?
Kuungana, vanhu vanoungana vachiita mitambo yakasiyana siyana, bhati tambudziko manje riripo nderekuti imwi ndakudaidzai mauya moti mofu makadi takutoitana baba mupiki baba mukuru sahwira nechi. Ipapo manje vana vakutoitana zvavo zvavanoita zvekuti kazini uyu vatowanza. Saka idambudziko rekuti vanhu vazhinji manje vanenge vakuti uyu haangaite because anenge aite musikana wangu kana kuti mukomana wangu wekuko, ndekuti kumba kwababa mupiki kana kuti kumba kwaasahwira vedu. Saka ndo zvinowanzoita kuti vana vazo vanenge vatohanzvadzi nehanzvadzi. Saka zvinenge zvakutoni.
Toonawo rimwe dambudziko ririmowo nderekuti imi vabereki pamunoenda kunotandara nehama neshamwari dzenyu, dzimwe nguva munongoenda imi vana muvasiya. Zvimwe here zvezvinhu zvamunofunga zviri kuitawo kuti vana vasanyanyozivanawo verudzi rweZimbabwe?
Ichocho ichokwadi zvikuru sanekuti panosangana vakuru vana kazhinji kazhinji vana vanenge vachiti hatidi kuenda ko nekuti kunei kune vanhu vakuru vega vega. Saka vana vanozopedzisira vosara vane mashamwari avo avakura navo avanoenda navo kuzvikoro. Munoziva isusu kana kuroora kwataita taisangana nevasikana kuzvikoro kumabhaisikopo nechii. Saka ndovavanenge vachiziva vaanoenda navo kuzvikoro. Saka kazhinji unoona kuti kuzvikoro.
Tinotenda kuna Jonga takatabatashika kumagumo echirongwa chedu cha nasi anokuoneka ine mfaro ndini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 zibandlela 2019 uFrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
eZimbabwe lapha abanye sebenze lokho ngokuthi i-government ivale i-VPN i-social media ngapha. So abanye basisa ama VPN ukuthi bephume ngathi baseMelika kumbe eNglandi kumbe kwezinye indawo.
Abantu beZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuthi ngayezinye indlela zokukhulumisa nalokuxhumana ezinjenge Telegram Messenger labo VPN ngemva kokuvalwa kobulembu nguhulumende. Ngemva kokuvalwa kobulembu okwenziwe nguhulumende eZimbabwe kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni. Kuthi ke umnumzana Obert Masaraure, umkhokeli wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uvalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison kuze kuyefika umhlaka 25 Zibandlela 2019. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ngemva kokuvalwa kwenkundla zebulenjini zokuxhumana lokukhulumisana eze-social media okwenziwe nguhulumende weZimbabwe kusukisela ngolesibili, iningi lezizalwane zalelo lizwe phakathi kwelizwe laphandle ziqale kusebenzisa ezinye indlela ukuze zithole ukuxoxisana okugoqela ukusetshenziswa kwendlela eze-VPN labo-Telegram Messenger. Ukuze sizokuningi ngalezi ndlela, intathele zindaba yethu ye-Studio 7 uMike Hobe uxoxele umnumzana Hannibal Ndlovu oyingcwethi kwezokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku.
I-VPN singathi yikusebenza komakhelwane. Ma singakhangela i-internet ithi wena ulendlu yakho lapho wena ovikelwa khona ukuthi uphume phandle uyesenza i-social media leyo. I-VPN ikwenzela ukuthi wena uhambe komakhelwane wakho ufike usebenzise i-internet kamakhelwane wakho komakhelwane. So ngathi umuntu osemsebenzini mali esemsebenzini wakhe uyakwazi ukuthi aprinte kumbe akhume labanye bakhe esemsebenzini, kodwa ngaye ngikhaya uyehlukeza khonokho. Kodwa engaba ne-VPN kuyamakela ukuthi ngaye ngikhaya engavula i-VPN lakhe emsebenzini uyake sesebenze ngathi yena osemsebenzini ngamafitshane uyake kwanisa ukuprinta kumbe akhume labanye bakhe engikhaya, kodwa kungathi kukhanya ngathi usemsebenzini. EZimbabwe lapha abanye sebenze lokho ngokuthi i-government ivale i-VPN i-social media ngapha. So abanye basisa ama VPN ukuthi bephume ngathi baseMelika kumbe eNglandi kumbe kwezinye indawo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Uyazi iningi labantu sebehlawulela impahla abazithengayo nge-EcoCash. Lapho uhulumende wavala i-social media njalo i-internet, i-EcoCash yona iyasebenza na njalo abantu abathengisa impahla zabo bayayithola imali yabo na?
I-EcoCash yayisebenza ayivalwanga ngokuthi i-internet ngokwayo ilezi ndawo eziningi and kufuna umuntu ofundileyo abekwazi ukuthi avale iphi indawo nokuvula iphi indawo ukuze ezinto zisebenze ezingasebenzi. Ngokubona kwethu kukhanya abantu be-econeti bona i-ecocache yabo abayivalisanga yayilokhu isebenza. Njalo futhi ngokuvala kokuqala kwangolwesibili kwakuvale yonke into, wawungakwanisa ukuthi usebenzise ikhadi lakho lebhenki. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi wasekubonakala ukuthi hhayi sebevulile i-inthanethi esebenza eZimbabwe kuphela ukuze ama-banki asebenzi. So abantu abanamakhadi amabhenki bekwazi ukuthi bethenge into zokudla izolo.
Sesibona njalo abontanga abaningi sebeqalisa ukusebenzisa olunye uhlelo obulizwa ngokuthi i-Telegram Messenger. Njalo bekhuthaza imuli zabo eziphila emazweni ukuthi ba-download uhlelo lolu. Kungani bakhetha ukusebenzisa uhlelo lolu kanti yona i-WhatsApp ayisasebenzi na?
Hhathi ngalesi sikhathi i-WhatsApp, i-Facebook, singathi ama-social media amaningi ngoba lapha singaphela isikhathi avaliwe ngalesi sikhathi. Kodwa ngendlela okusebenza ngayo i-Telegram, ilezi ndlela zokuthi isebenze lapho okubhlokwe khona ama-government. So i-Telegram ngathi yona nga ungakhayela i-WhatsApp njengesikolo lapho uyathenga konto zakho, i-government ifaka abantu ukuthi bekuvale ukuthi ungangeni khonapho. I-Telegram manje yona isebenza phakathi kwesinye isitolo esivunyelwa khona ukuthi thina sihambe khona. So thina sihamba kwesinye isitolo lesi esingathi kumbe ngu-OK kumbe ngu-TN, kodwa phakathi khonapho ekuyisitolo se-Telegram phakathi khonapho. So i-Telegram isebenza kuhle kakhulu futhi, kodwa into eyathi abantu abaningi eZimbabwe yikuthi i-Telegram ngoba ayikho ayenzakali kakhulu ayinama-bundles, kuyamele ukuthi abantu bethenge i-data ngokwayo esebenza ku-inthanethi, ayinama-bundles njenge-WhatsApp kumbe njenge-Facebook.
Uke wasichasela ukuthi lapho uhulumende wavala i-social media yona i-WhatsApp ibingasebenzi, njalo i-Facebook, njalo i-Twitter. Uhulumende angaphinda bese sivala njalo i-social media yona i-Telegram izabe isebenza na?
I-Telegram yethu isebenza. Ukhulumende engavala i-inthanethi yiso leso sikhathi kuphela angavala khona i-Telegram. I-inthanethi nxa isebenza, i-Telegram izasebenza.
Ulawo yini amazwi okushiyela uZulu?
Okwathesi singathi abantu abasenza ama-VPN bekhulumisane lanabo abangekho elizweni.
Kodwa wona ama-VPN atholakala kanjani?
Ama-VPN kuhamba ngokuthi usebenzisa ntoni ukuthi ungene kwi-inthanethi. Nxa ule foni esithi ngama-Android uyangena kulapho kuthiwa kuzona kuse-Play Store. Nxa ule iPhone ungangena lapho kuthiwa yi-Apple Store or i-App Store e-Apple. Ma ule computer kumbe i-laptop kuyamele uvule u-Google udinge kunapho ku-Google i-VPN esebenzayo.
Yebo ke lo mnumzana Hannibal Ndlovu, ingcwethi yozokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku, sikhokela lapho esecingweni eseHarare. Kunjalo nje ngemva kokuvalwa kobulembu okwenziwe nguhulumende weZimbabwe, kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni kanye laphakathi kwelizwe. Ngolwesithathu batshengisele kwele-South Africa, balandelwa ngabeBotswana ngolwesine, namhlanje batshengisele njalo kwele-Bhilithane. Sibe lethuba lokuthola ecingweni umnumzana Nkululeko Sibanda obesekutshengiseleni okwenzakale edolobheni le-London kwele-Bhilithane. Siyakwamukela Sibanda.
Ngiyabonga, linjani?
Hayi, siyaphila thina. Ungasichasela ukuthi kwenzakalani kumbe kwenzakeleni khona ngapho ngaseNgilandi?
Izizalwane zeZimbabwe ezisuka kumabandla atshiyeneyo lezingaphathekanga kwezombusazwe zicabanga ukuthi kuqakathekele ukuthi zitshengisele kusigodlo seBrithani eLondon ukuthi ukubulawa kwabantu lokho okwenziwe kweleZimbabwe kuyinto embi, njalo labo abenze lokho kufanele babotshwe ngumthetho waseZimbabwe langomthetho we-United Nations. Njalo kukhanya ngalo kutshengisela lokhu kuzaqhubeka kusiya phambili, kube namalungiselelo okuthi kutholakale abantu abazakuya ku-embassy ye-Sweden ukuthi kuzanywe imizamo yokuthi kungakhulunyiswana lohulumende we-Switzerland, sorry, ukwenzela ukuthi umnumzana u-Emmerson Mnangagwa olohambo lwakhe lokuya eDavos axwayiso ukuthi uqakathekile ukuthi abuyele kwele Zimbabwe kuyekhangelwa indaba yakhe loGeneral Chiwenga eyokubulawa okwenziwa abantu libutho.
Ye, ekutshengiseleni lokhu liye latshengisela esigodlweni sommeli weZimbabwe kwele Bhilithani, lenelisile na ukukhuluma laye?
Ngasenelisanga ukukhuluma laye, bekungadingeki ukuthi ukhulunywe laye kangako. Abanye bakhulume laye kodwa ngendlela wabenelisa ukungena phakathi, kodwa bekuqakathekele ukuthi sitshengise umphakathi wele Britain ukuthi izinto zimbi. Sinanzelele kakhulu njalo ukuthi sesithole ubusekeli bokuthi ulawa kwabantu bekuyinto embi lusuka emazweni phose wonke nje omhlaba jikelele namabandla kumbe singathi lama-organization aqakathekile afana le-organization eyayikhokhelwa yasungulwa ngu-President uNelson Mandela ethiwa yi-Elders Group. Laba lawa sebethe khona hatshi ukubulawa kwabantu kuyinto embi, bekungafanelanga kwenziwe njalo kufanele kulungiswe, nokuthi uZimbabwe nje ulelungelo lokuthola impilo engcono kunaleyi esiyinikwa izana.
Aliyenelisanga na ukubuza ukuthi kathi vele ibona ubulembu buvalelweni i-internet access?
Ukubuziwe lokho kodwa udubekelo lolo lokuthi bekungela olempendulo esegcekeni ebekumgceke ukuthi labo banganabawazi. Sithola imbiko ngemva kwalokho, sithola imbiko eminingi kakhulu etshengisa ukuthi izinto nganazimanga kuhle kuzanu p f lapha. Mhlawumbe vele bebebulala abantu kuyimpi yabo nje eyomphakathini kuzanu engelani lathi kumbe engelani lokutshengisela kade kusenza abantu beZimbabwe, kodwa badlala ngokuthi babulale abantu. Khonokho mbona yani kuzadinga ukuthi abantu abafana lo mnumzana u-Emmerson Mnangagwa lo-General Chiwenga bakhangele imibuzo ethakathekile kakhulu engabe ivela lase ingabe ifanele isike naku-hack.
Libona ngani eDavos lapho liza kwamukelwa na ukuthi livimbe umnumzana Mnangagwa kuba aqhubekele phambili ngohambo lwakhe?
Umnumzana Mnangagwa angaqhubeka ngendlela okwakufunayo, kodwa asizazi. Kuqakathekile ukuthi laba abazakhuluma laye bazi ukuthi ulodubo olukhulu ekhaya njalo ungumbulali. Unamacala amakhulu kakhulu afanele ukuthi alungisiswe. Khonokho kuzenza ukuthi lanxa sengathi uyakhulumisana nabantu nje bamazi ukuthi muvi uyesabeka ngumuntu ongelathando ungumbulali.
Ye, nkuthazo bani ongayitshiyela kubalaleli kuZulu nje wonke waseZimbabwe?
UPresident Nelson Chamisa otholakale eborder ezimfeni zabantu ababulewe yiZanu PF ikhokhelwa ngumnangagwa lo General Chiwenga, uthole umbiko ovela ebantwini othuna, hayi abantu laba ababulewe kufanele amacala lawa athonisise. Laba ababuleleyo babanje kukhulunywe ukuthi kwenziwa kanjani. Basebesithi abantu akade bekhuluma lo President Nelson Chamisa bayakhuthaza yena, bayakhuthaza lezwe leZimbabwe ukuthi kungekelwa abantu laba kumbe uZimbabwe kangadini ukwenzela ukuthi ukuzinikela lokho okwenziwe ngabantu beZimbabwe kungabi nje ngokudlulayo mahlayana, kube yinto ezaletha ukuthula inguquko lengqubekela phambili kwele Zimbabwe. Ngakho ngithi kuZulu weZimbabwe, qhubekelani phambili lisenze umsebenzi wenu wokulungisa indlela eZimbabwe. Siyabona nokuthi amasotsha namhlanje akhanya ethukile sephuma esithola, hayi laba bantu kade bevela abantu ngamasotsha abalekayo emsebenzini bebengaxhinywanga kanjani kanjani. Okusegcekeni ukuthi babulela abantu sebesesaba amacala abo. Sizaqhubekela phambili njengoZimbabwe silungise indaba yokuthi amacala lawo athonisiswe, lokuthi uZimbabwe alunge abe nempilo engcono lokuthuthuka.
Lenhlala kahle ngcono. Hayi, siyabonga kakhulu sibani.
Siyabonga.
Ye, lo-ke bengumnumzana Nkululeko Sibanda owebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lapho-ke bekhuluma ngokutshengisela kwabeZimbabwe phakathi kwelizwe langaphandle kwelizwe.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe wethule umbiko owazisa ukuba umkhokeli wale inhlanganiso uMnumzana Obed Masaraure uvalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison kuze kwefika umhlaka 25 izibandlela 2019. Walelwe ukuhlawulela imali yesibambiso ye-bail ekumisweni kwakhe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare esetheswa amacala okubazelwa ukufuna ukuvukela uhulumende. UMasaraure ubikwa ebuye wazothathwa emzini wakhe ngabantu ababuye behlome bephelele ngembhobho langenduku lamhlanje ngomgqibelo ekuseni mhlaka 19 zibandlela. Abamtshaye kakubi phambi kwemuli yakhe andubana bambophe. Abe athuzi basole kakhulu ukuphathwa kubi okwenziwe umkhokheli wabo okufakazwa nguNobhala obona ngehlelo zabesifazane kuwathuzi unkosazana Mo Blessing Nyambara, kodwa besithi bazoqhubeka phambili belwela ilungelo labo ngoba lokhu kujonge ukuphazamisa ilimpi yabo.
The court ruled that our president Obed Masaraure be remanded at Chikurubi.
Umthethandaba ushilo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yethu uMnumzana Obed Masaraure uzavalelwa eChikurubi kusiyafika mhlaka 25 zibandlela. Ngemva kokushawa walinyazwa kakubi. UMasaraure akakatholi usizo lokwelatshwa ngodokotela. Sithe sibuza bathi uzothola usizo lokwelatshwa kubodokotela abasebenzela ijele, kodwa akulaqiniso lokuthi lokhu kuzakwenzakala. Njengenhlanganiso sixwayisa ababalisi bonke abangamalunga ethu ukuthi kumele bengalugxobi emsebenzini ngoba uhulumende laye uqinise ikhanda engafuni lokuzwa izikhalazo zethu.
Lo kwebe kungunkosazana Mo Blessing Nyambara unobhala wohlangothi olubona ngezabesifazane enhlanganisweni yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Singakangeni esikuhlandla lethu lesibili wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zebutho lakwele Somalia zibika ukuba kulamalunga eqembu labalwa becatsha eliliswa kulelo lizwe ele-Al-Qaeda abangaba ngamashumi ayisikhombisa abulewe ngabebutho likahulumende ekuhlaseleni elikwenze inkamba zabo eduzane ledolobho leKizimayo. Kuthi ke inani lasebefile engozini yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ngolwesihlanu kwele Mexico selifike kwaba ngamashumi ayisithupha lasithupha 66. Kusibalukhulu wesabelo se-Hidalgo uGovernor Omar Fayad utshele umhlangano lentathelo zindaba eMexico sithi ukuba kulaba ngamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abalimele kakubi. Enkundleni okwamanje wothi silethe uSithandekile Mhlanga esethulela ezabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Sixoxa lo nkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC kulandela ukutshengisela ngendlela yokuhlala ezindlini i-stay away.
Senzakala abantu vele bathi bazomsizo nalo ayithokozisa abantu abavele belambile but ebantwini kade kungalankinga ebantwini ezini ade sizihlalele ezindlini zabo. Bekulutheni kwabo khonapho besiyagqekeza ezitulo kade begqekeza nje kungabi kuhayi umsindo ikakhulu enkulumane lapho ko-Chokis bagqekezile akuzange kube lo msindo komyoro lapho kungathi kube amapholisa kwangaba lokudubula lokudubulana. amapolisi sedubula ngoba kade bavula kade baqale ngokuvula ishop kade velikhiwe ade ngathi ukuthi amashop kade evulile yona leyade kiwe kade kwagcikiza ikakhulu ku-area lapho engikhona azange ngizwe ukuthi kulomuntu olimele ngoba kade bethatha izinto eshophizi eseduze lami kwaze kwaba kusasa kwakhona kungala kugqokozela kungala mtolwa lo muntu kungala pholisa baze baceda ukuthatha izinto esidolo basishiye singasila lutho.
Besibona le mfanekisweni ukuthi bekulabantwana labesifazana lapho bekungabafaka engozini yini?
Bekubafaka engozini abantu ngavela abantu bedubekile abantu besendlaleni kuyenzakala ukuthi bayenze izinto ezinjenga lezo bekhohliwe lokuthi kulabo bengixoxa labanye umama ngisithi kodwa abantu isilimbi sabo umuntu uyakhohlwa ukuthi angangena laphana bamvalele phakathi khonaphana uyabeza thina ubabatalo ingozi velebe bengayiboni lakathe sinabe ixoxa abakhohliwe ngako ukuthi kungaba le ngozi ngomumo okhona elizweni vele bathi khona vele kade kumele sithathe sesimelele ukuze ukuthi yena mina ngakuza thina so abantu yi-attitude asebelayo ukuthi vele bathethe ngabomu bekhosa ukuthi izitolo kasezi i-government izitolo ngezabantu laba abazama ukuziphilisa kodwa bakwenzile ngendaba zeduko olukhona elizweni e-South Wales kholapho kangihambanga kulo muntu ovele ethawni esithi abantu bakule nkalakatha ayi-Q kodwa abantu kukhanya bathenga impuphu ngoba umumo lo abantu kazange becabangele ukuthi kungenzakala khonokho okwenzakeleyo abantu kufika abantu vele bengalakudla ezindlini okokuthi mina nginje ngile kitchen yapheka isithwala komnyoro khonapha abantu bebebuya kini bethi sicela upheke endlini khonapha sizethenga ngoba sifitakale singalani singalampuphu singalanto esilayo ngiyalile mina ngithi hhayi embasiza nje ukuthi umntu angamcuphela impuphu mbe ngimnike awukokudladla but okokuthi ngipheke hhayi anzange ngimvume ngalile
njengenkokheli liyavuma ukuthi ngempela uhulumende lo uyehluleka njengalokho okuthiwo ngabantu
awukwehlule kuyehluleka sibili liqiniso iqiniso yokuthi empilweni nxa sesikhangela iqiniso ngeqiniso awusoze ukuthi after election umuntu ozuze 40% umvalele phandle i-40% i-percentage enkulu kakhulu ukuthi umuntu lwala kumele umkhonside ucabanga ukuthi abantu abamvoteleyo bangaki abantu abadlula imiliyoni abamvoteleyo umuntu yena lo wona umthathe lula and uthi umthethe lula izinto zingahambi kuhle elizweni and uye uthi ungu-president ukwanisa ukuthi uphume live utshela abantu ngokukhwela kwefuweli ubatshela ukuthi siyimali engaka urate usebenzisa i-rate ye-black market urate i-bond note le-US dollar kutshengisa ukungabi umkhokhelo oqotho ngoba ebantwini ubatshelana abantu usubathatha ukuthi vele abantu yizilima vele gabagabanye so yinto ethide yonke leyinto yindaba yefuweli abantu bengenza isitairway besizaba khona but ifuweli yethide yonke into ukuthi hawu kanti upresident u-serious nxa esenza into ezinjengalezi i-rate yona leyo ithethe ngapho uba uhamba ku-black market i-US dollar is one is to three i-rate ye-black market yona le i-black market ngekabani ureta ukuthatha ngapho khonokho ukurate ibond note elingatheni ngaphandle kwelizwe elikhonapha kuphela ezimbabwe olurate ulinike wenilokhu vela irate yakho ifunayo eku-black market akukho se ebantwini.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Rita Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, bathi kusina kudedelana wathi sidedele kuChris Gande.
Elingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Sihlaziya ke ukutshengisela okusanda yenzakala. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
Ukubone njani ukutshengisela lokhu obekukhona wokukhanya kungani kuzaqhubekela phambili?
Ye, ukutshengisela
sikukhangele loba nje sisazama ukuthi sikunanzelele ukuthi kathi vele kuyazala nkomoni ngoba akuningi okuvelayo ngokutshengisela lokhu especially involvement yabantu besibuthweni begqoka ama-civilian bengekho kuma-uniform bephethe izikhali esithe sithi siyakhangela sathola ukuthi ZDC ibisenza ngani laba bantu abathwele izikhali ngama-civilian kodwa sesikunanzelele sakuthola ukuthi ngabantu besibuthweni abathwele izikhali njalo amanye ama-report esiwazwayo avela kwezindawo kungani yibo futhi abathungamela ukuthi kwenzakale lokhu okwenzakalayo so-ke uhlupho nje esibhekane lalo ukuthi abanye abantu bagcine sebemosha lapha kuluthwa ezitolo kuthiswa zadilizwa esinanzelela ukuthi mhlawumbe kugcine sokungani sokulahleka injongo ye-demonstration day ngoba cabanga ukuthi ukubhidlizwa kwempahla okwenzakele isikakhulu kubo-businessmen aku-affecti kakhulu uhulumende lowo ngiyohlukumeza abantu kodwa ku-affecta kakhulu labo abadilizele batshontshelwa impahla zabo ngoba kungayisibo mhlawumbe esingathi yibo ababangela uhlupho lwabantu bakithi.
Kungani usithi wena kukhanya bona laba bakubutho yibo kade bekhokhela kade kwenzakala?
Ya, lokhu sikuzwa kuvela kuma-report abantu abakutshoyo lalokhu abakubonayo ngoba akuzwisiseki vele ukuthi into yona leyi injani yikho ngithi nje into engelakhanda ongeke wayicasisa ukuthi kathi kuhamba njani vele.
Manje ezitolo lapha ikakhulu emalokitshini abantu bazathenga ngaphi njengoba izitolo zagqekezwa kungasela lutho bazaphila njani ngokubona kwakho?
Kuzima kakhulu ngoba abantu babengazilungiselelanga lokhu ikakhulu sinanzelela lokuthi imali iyahlupha sivela kumakhisimusi kuvela eminyaka yonke kuhlala kule January disease so abantu babengazimiselanga ukuthi usuthole njengalolu lungavela ngembangela yokuthi imali layo babengalayo ukuthi mhlawumbe babezahlele zama ukuthenga ukudla okuningi bakugcine so sokuluhlupho vele ikakhulu ebantwini laba abathento leyisenzakala bengelamali bengangenanga ezitolo okunye esikunanzelelayo umsika lo esingathi i-black market usuvuke khwathu ngoba uthola le ntengo ezigoqela ompuphi 10 kg yempuphu sezithengiswa ngabo $15 okuyinto esisinda kakhulu abantu ngoba abantu bevele bekhala bengelamali okuningi kubangelwe yikhona lokhu futhi ukukhwela kwe-fuel okwenzakaleyo okuyanawuswe nguye umnumzana uMnangagwa kuviki eliphelileyo. So sibone ngani kuzaba luhlupho olukhulu namhlanje izitolo bezivuliwe town ezilithwani ama-supermarket amalithwani abantu bebethola ukuthi bekulo dwendwe olukhulu abantu bezama ukungena phakathi bethenga khona lokhu abangelakho ezindlini kodwa zabuya zavala futhi ngo-5 wantambama.
Sizwa kuthiwa lilelunga lebandla eladutshulwayo ungasitshela ukuthi unjani okwakathesi?
Hayi ungani ubangcono ngoba ngelanga okwenzakala ngalo ngemva kokuthi wayeseyopheka kakhulu igazi ekhanda lapha senelisa ukumtholela i-private hospital through ama-doctors for human rights bakwanisa ukuthi lanxa kwakunzima ukuthi imoto imlande sakingasikwanisela ukuthola i-ambulance iyakwanisa iyagijima yamthatha wasethola-ke ukusizakala eselatshwa engikhuluma nje kathesi uyarecover usendlini yakhe ubangcono.
Hayi kuyezwakala isikhathi esingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga njalo lakubalaleli kakhulu lapha ekhaya sithi hayi asimeni sikhangeleni phambili sibone ukuthi kathi vele into yona leyi izophutha iphetheni ngoba abantu bakithi basenkingeni kakhulu.
Hayi siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga laye njalo ngokufanayo.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga ke okaGandhi kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje njengoba isikhathi sesiphelile wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abantu beZimbabwe babanjwa ngamandla okudinga ezinye indlela zokukhulumisana lokuxhumana ezinjengeTelegram Messenger labo-VPN ngemva kokuvalwa kobulembu ngurhulumende. Emva kwabo ukudlakala lobulembu lobu okwenziwa ngurhulumende kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni okugokelela seNgilandi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo, Praxedes Jeremiah.